Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinongotarisira kuti hurumende ikatanga yakanangana nechiga chatakatara chekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Hurumende inoti inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa.
Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana-siyana zvikuru sekuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukuwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu ruzhinji rweZimbabwe.
Munyori mukuru webato reAfrican National Congress Vafikile Mbalula vanorumbidza vaEmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihori yevashandi kuti vashandi vasanyanya kuremerwa nekukwira kuri kuramba kuchita mitengo yezvinhu. Gurukota rezvemari vamutuli Nwiwe vanoti hurumende ichawedzera vashandi vayo mari, kusanganisa kuvawedzera mari yemihoro inobhadharwa nemadhora ekunze. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti kana vashandi vakaramba vachitambiriswa nemari yemaRTGS hazvina zvazvinobetsera, vachiti vashandi vanoda mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica US$540. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi havasi kuzosuduruka kubva pamari yavari kuda kubhadharwa.
Aiwa, kududuza hatigodi kududuza, nokuti zvazviri zvinongoratidza kuti zvataingotaura kubva kare ndo zvakajekera vashandi. Saka tinongotarisira kuti hurumende ikashanda yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipapo.
Muri kuda mari?
Patakapedzisa kuvapa pepa redu rinoratidza mari yatinoda tatiri pa840. Asi takataura zvinhu tikati 840 yatinoda iyi imari yatinoziva kuti inogona kusabuda zuva rimwe chete kana kuti mwedzi mumwe chete, asi ndo kwatinopawa kuti tifambe tichienda, ndo inopawa kuwanikwa nemushandi wepasi pasi wemuhurumende kuti ararame semushandi wehurumende inogona kuchengeta vashandi vavai vashandi vayo.
Asi tiri kunzwa vamavhima vachiti pari kutariswa madhora ekuAmerica amunopiwa uye mari yemunyika zvakare, muri kuona sei pamadhora eZimbabwe?
Apo pati panotiremera, asi hatigoni kukakavara napo zvakanyanya. Isu chatinongotarisira ndechekuti madhora ekuAmerica achiva iwo muhoro wedu omunotoshandisa hedu kuchaya foni, nokuti tinongozva kuti tichibuda imomo yomuno tichingoipfuwa tisati yatopinda muhomwe dzedu munguva inenge yototekaira kutodzisiya. Saka isu zvatiri kutitaura ndezvokuti ngazvichingoti chinonzi muhoro kana kuti salari ngaichingoita mari yekuAmerica iyoyo. yoita hayo mari yekutione zvaya tingoita hozvino zvitambarana
tanga tichiverenga mumapepa naumu kuti vashandi vehurumende vaviri vakazvisungirira mumwe mupurisa mumwe murairidzi inyaya svikawo munzeve dzenyu here
inyaya dzatinongoverenga mumapepa zvinoneka nenyaya dzekuverenga mumapepa nepasocial media apa ndezvokuti dzinenge dzisina kunzverwa zvakakwana saka unogona kumanya nadzo zvoona kuti pamwe nyaya yacho inotongovawo imwe nyaya saka hatingazivi hedu tinotoziva kuti vanhu vari kushungurudzika zvakanyanyisa maererano nezvemari nekurara neraramo yavo nokuti mari yavakawana mubvuno yaikwaniri vakawanda chero patinofamba isu sevatungamiriri vavashandi hatichatozi kuti tofambira pai nekuti vanhu vanongotikoza chiizve koza zvosikapa sei saka hazvizvizvo zvino zvokuti zvinogona kusaitika zvinogona kuitika but isu hedu hatina ruzivo nekuti vanhu vavo vakazosvika pakusiya nenzira iyoyo sei
vamwewo vemasangano evashandi vari kushora sangano renyu vadzatsunga vachiti harina zvakawanda zvariri kuita nekuti hurumende inongowedzera mari yainoda hayo pasina kana kutaurirana vachiti sangano iriri muhomwe yehurumende munoti kudini mashoko iwa
awo mashoko evanhu vanenge vakatsamwa kana vanhu vakatsamwa vanongotaura nokutsvaga vamwe vavanangoti ndivo vane isu tinongovava vashandi nasavo isu tinomiririra ivo asi tiri ivo nokuti ini ndotovava mushandi unotomukira kubasa chero zuva saka ndinozogopinda muhomo yehurumende ndichizi ndichinodei ini ndinotodawo kupindirarano maererano nemuhoro mashoko eunyunyuto ekuti dzimwe nguva tinopedzira tongotsondana isu asi chokwadi chiripode chekuti tose tinongodawo kuti munhu wese agare zvakanaka hakuna munhu unoenda kumisangano yedu nehurumende kunotsvaga kuti dei ini ndoga ndawana zvirigo vamwe vachitambura zvinonditei saka hatisi muhasvatu yehurumende tinongovapo ndechekuti
munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vadavid dzatsunga vari parunhare kuHarare nablessing zulu westudio 7 mutevedzeri wevakafanira kubata chigaro chemutauriri webato recitizens coalition for change vagift ostalos siziva vanoti mumwedzi wanyamavhuvhu vanhu vemuzimbabwe vacharatidza kuti bato ravo nezvarinomirira ndiro rinodiwa nevanhu vasiziva vataura izvi vachipindura mashoko akataurwa nemunyori mukuru webato reafrican national congress vafikile mbalula avo vakati mutungamiri weCCC vanelson chamisa mutengesi vambalula vanorumbidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasiziva vanoti bato ravo riri mubishi rekuronga zvinhu zvine musoro
maita basa chokwadi chinozikana ndekuti the greatest sanction yaparadza nyika yezimbabwe izanupf ichiteurwa necorruption nezvimwe mhosva dzinoitwa nevezanupf isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana siyana zvikuru sekuafrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu veruzhinji rezimbabwe vanhu vezimbabwe vakataura vari kutaura vachataura musi wa23 kuti hurumende yavanoda ihurumende yemazimbabwes isu seTCC patriotic movement we bear loyalty to the flag of this country tiri zvizvarwa zvezimbabwe tinotarisira kuti nyika dzese dzine understanding yekuti struggle yemuzimbabwe is for zimbabwens by zimbabwens kuti zimbabwe inake kuti zimbabwe igone kusava tambudziko muno muafrica asi zimbabwe isimuke tigone kudzosa vanhu vese vemuZimbabwe vakabuda vatsvuke muzvimwe kuti vakenyika ndo zvatiri kutarisira nekuti Zimbabwe kuti igadzirwe tinofanira kugadzira nyaya dzematongero enyika tive nehurumende inobva kuvanhu hurumende yeruzhinji hurumende inonzwisisa nekurespekta kodzero dzevanhu maita basa
mutevedzeri wevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti rinofara zvikuru kuti Zimbabwe yaisavo ruoko rwayo ichitambira zvirongwa zveSADC zvokubatwa nekushanda kwevatyairi vemagonyeti munyika dzemuSADC. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vanoti zvaitwa nehurumende zvichabetsera vashandi zvikuru vachiti vashandi vachachengetedzwa zvakanaka sezvo mitemo inovabata yave kushandiswa munyika dzose dzavanopinda nebasa ravo. Tabata vaMaguraminga kuti vatiudze zvizhinji.
Chinonzi SADC compliance zvinoreva kuti rezinesi redu rakuenderana nemitemo yeSADC. Zvinoreva kuti matesterwa anoitwa madhiraivha kana kuti vatyairi nemadzidzisirwa vanoitwa nemamiriro akaita rezinesi redu mipanda yemaclasses zvafanana zvese zvafanana neSADC zvafanana nezvinodiwa neSADC. Saka ndozvazvinoreva kuti hurumende yedu yeZimbabwe kuburikidza Ministry of Transport yatora bumbiro reSADC vayari venganisa nebumbiro rayo kuti zvifanane neSADC kuti kugarawo nevamwe zvakanaka munyaya dzetransport.
VaMaguraminga, kana muchiti hurumende yeZimbabwe yatambira SADC compliant licenses zvinorevei?
Kana tichiti hurumende yatambira SADC compliant license zvinoreva kuti hurumende yatora mitemo yeSADC yatambira kuti richishandiswa muno zviri official mutemo wakatosetwa hapachisina. Tinofara nekufamba kwaita hurumende, tinotenda even mutungamiri wenyika naminista vetransport nevamwese vakashanda pachinhu ichi. Takashanda pamwe chete nesu, takaita inonzi indaba ratakaita pamwe chete chigweta mazano chakaitirwa muHarare kunzvimbo yeKrista kudhuze nekumasasa uku. Minista vakazvipira vakati ndinoda kubvunza kuti toita sei. Saka tinofara kuti ndo mafambiro aita zvinhu Zimbabwe yatora chinhu chakadai.
Izvi zvinobetsera vatyairi veZimbabwe nenzira ipi?
Zvinobatsira pakuti madhiraivha edu kana achifamba kunze haachamiswa nekuti rezinesi rafanana. Zvinobatsira pakuti zvanga zvakaomera madhiraivhasi kuenda kumaretest vachiti hazvisi kushanda zvichivadyira mari uye zvisina zvazviri kubatsira. Kunyange zvava zvakaiswa hazvo hurumende ine zvaikanga yaona, asi hazvichaitwa. Prosesi iyoyo yanga ichikonzera kuti madhiraivhasi aruze mari yakawanda iwo vachitambira mari shoma. Saka iko zvino zvave kufambawo mune zvakanaka. Mari yanga ichidyiwa nekuretest yakudyiwa nevana. Uye zvinobatsirawo pakuti AA yanga ichibhadharwa 70 US haichatorwa imari yakuenda mumba unodyiwa kumba. AA document rinoita kuti munhu adrive kunze harichadiwa nekuti taane SADC license. Zvakananga zvikuru uye zvakubatsira kuti vanhu vanga vachingotanga neclass 2 hakuchisina. Vanhu vakutanga neclass 4 opedza 5 years ozoita class 2. Zvinhu zvakanaka nekuti vazhinji vanga vakufamba vaine maresinesi emarori ivo vasingagone kurova rori rachona. Asi tinongoramba tichingoteketedza kuhurumende kuti pane pachida kukonenzverwawo pakonenzverwe zvifambe zvakanaka.
Saka vaMaguraminga, vatyairi vanotarisirwa kuitei munyaya iyi?
Iye zvino vatyairi vasiri vemarori anofamba nenhamba tsvuku kana mabhazi kana makombi anoshandiswa ayo public service. Vatyairi vemaprivate vakunzi vanorinyuwa after 5 years. Anoenda kunotariswa maziso nemiri wake kuti wakamira zvakanaka here, otariswa background check, then kana atariswa obhadhara mari inobhadharwa kupiwa rimwe raisenzi itsva. Ndo zvavapo uye achitariswawo zvakasiyana siyana ipapo. Then toya kune vanofamba nemarori nemabhazi nemakombi nemataxi anotakura vanhu nekutakura zvinhu. Vakutarisirwa kuti vakurinyuwa resinesi iroro after every 2 years. which means zvinoreva kuti vakuenda kunotariswa maziso medical yese vachitariswa kuti miri wavo wakakodzera here nemaziso uye votariswa kuti kumashure uku havana kuita here marekodzi akaipa ari kuita mahit and run kana kutsika vanhu kana kuita sei kana kuita tsaona dzisingatenderi zvaane huremu zvaane chekuita nekudzivirira tsaona chinova chinhu chakanaka zvikuru uye kwaane mipanda yakawanda vanodhiraivha mafuta zvinokuvadza zvinomichetura vaane makodhi avo saka vakutarisirwa kuti vatore marezinesi anoenderana nebasa raanoita nekuti mipanda yachona inoenderana anofamba nevanhu anofamba nezvisingakuvadze zvinhu anofambawo nemichetura anofamba nezvinoputika anofamba nemafuta uve zvaakusiyana saka vatyairi vakutarisirwa kuti vatore marezinesi iwaya asi hazvisi kunzi vari kutanga kusungirwa tinotenda hurumende ipapo vari kupuwa mukana wokuti pave nekuchinjwa kusingakanganise vamwe usingakanganiswe mafambisirwo ezvinhu uye neupenyu hwemadhiraivhawo kuti husaomeserwe zviitwe mbichana mbichana ndozvatakakumbira kuitira kuti pasaona anoti ndakuvadzwa nekuya kwerezinesi repurasitiki
mutungamiri wesangano rezimbabwe union of drivers and conductors vafrederick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 mapato maviri akanyoresa vanhu kuti vakwikwidze musarudzo dzemuna musiwa 23 nyamavhuvhu anoti rezanupf necitizens coalition for change ari kuenderera mberi achitsvaga rutsigiro bato rezanupf rainge ravimbisa kuti raizoparura urongwa hwaro hwarichaitira nyika kana kuti manifesto asi hazvina kuitwa nezuro zvinonzi zvichazoitwa mune imwe nguva inotevera godwin mangulya anotipa nyaya inotevera
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato retriple c vanelson chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuchipinge vamunangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema high school kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo
hapana imwe pati muno munyika yezimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa saka kuungana kwamakaita nemuwandu hwenyu hundafara mandifadza maratidza kuti munoda nyika yekwenyu
asi chii chaizvo chakapa kuti bato iri riparure urongwa hwaro kumanikaland mutauri webato iri vachris mutsvangwa vaudza studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo reverend ndavaningi stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori murongi wemusangano muzanup f dr mike bima vanoti hazvinetsi kutsvagira zanup f rutsigiro nekuti hurumende yavamunangagwa yasimudzira upenyu hwevanhu vachamirira kuwadzana east musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo asi vachamirira bato recitizens coalition for change mukuwadzana east vacharlton hwende vaudza studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere zanup f munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo musarudzo
Mukwadzana chakatokunda kare. Kwadzana sekuziva kwenyu hamuna zange kana election akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimboaona vakwanisa kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti vanhu vanenge vachitotidza matisheti avo. Vanhu vese vatongomirira kuti president wedu achamisa valoche pati bati sotitangawo kampeni mukwadzana.
Mutauri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo.
Isusu tiri kuda kunanganidzana nekukampena nekuona kuti vachamisa vapinda papresidency. Zvireva izvo kuti isusu tagadzirira kuti tizokwanisa kupinda tizogowanawo Zimbabwe yakanaka inoshandira munhu wese zvakare tigoitawo vatungamiriri vanoisa macitizens first.
Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo. Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti vasevhi akasukuhere avo vanoda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vakazvimirira vanoti havatyi kusungwa uye vachadzoka kuZimbabwe kunoparura urongwa hwekukwikwidza musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu gore rino. MuNewsday makare bato rinopikisa Red Democratic Union of Zimbabwe rinotungamirwa navaRobert Chapman rakadzinga nhengo mbiri dzebato iri richivapomera mhosva yekutsigira mutungamiri weTCPC vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwana Christopher Mtwangu, iwana Christopher Mtwangu anoti kwai hai kasukuri mbavha hei wati mhondi jiji. Iyo bongo yangu yamugabe wangasipiri oni Christopher Mtwangu wanga aripo wanyoshamaro wanga aripo Christopher Mtwangu ndiye umwani wacho wanga ari mumuchirongwa cheG40 uyu usotorwa kwakaitwa ndamulangagwa warashwa kuwakamborashwa futi ndamulangagwa saka ngaasarambidza anoda kukambena. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna demokrasi. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe mune utongi hweudzvinyiri. ZANU-PF neudzvinyiriri nekurambidzawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuda kukwikwidza pavapurezidhendi. Vanotya kuti ZANU-PF inofumurwa uori hweinoita nekubira kwaanoita maelection ndikasukuwere nekasukuwere unoziya matiktak ese echii eZANU-PF anoita kudini kubira maelection. Ngatienda hedu. Iwo Mutsvangwa, Mutsvangwa ngaatikwanire, ngaatikwanire Mutsvangwa tapota.
Ndini zizipa. Aiwa tinokutendai Studio 7 muri kubata basa rakanaka. Nyaya yangu iri guru iri pana Mutsvangwa, vamutsvangwa. Muri kuti imi munoda kusunga mbavha. Kuma God Mafia makasunga here? Regai munhu akambena muri kutya kudyiwa chete. Muri kutya kudyiwa. Ya, muri kutya kudyiwa, tinokuzivai, takukuzivai.
Studio 7, muri sei zvenyu, muri sei paStudio 7. Ko, avo vamutsvangwa vakutaura kuti hanzi yei mbavha hadzibvumidzwe kukondesta maelection. Ndiani asiri mbavha kuZANU-PF? Indava kana vamutsvangwa, hatisi mapenzi kunge imimi kana yamutsvangwa. Hatisi mapenzi kunge vanhu veZANU-PF vaya munongosvika mutaura vanhu zvisina nebasa rese kubwarwa maoko. Totokuzi nyaya yombavha chete, maiziva. So musafunge kuti tiri mapenzi. Ko, mazuva ano mugwadi wanyarara akabhivhozi watarisira kuda kutovhoterwa kwaMP. Ndosaka wanyarara akakutaura tsvina dzako dzaunenge uchizvitaurira vanhu panapa. vanhu vekubhowera muzive mugwadi muroerei pasi, mugwadi mumuroere pasi, azive kuti vana veZimbabwe ndo vanotaura, kwete zvake zvokuda kuta basa kusoda kusora kutaura kusina nebasa rese. Kutokwate ndini muenda mberi ndikutodaro, ndiri kuno kumarch central, ndo kwate tichitozviona zvine zvitoitika muZimbabwe tiri. Ko imiwo vapo ningirikini vava mutauri wemapurisa makangotiwo muchaferefeta zviri kutaurwa neAljazeera, maapapiko? Hatikanganwe katisi mapenzi nge vanhu veZANU PF.
Murisei guys, imbeudzaiwo zvevanhu veZANU PF kuti ko zvino hatisi kutsvaka munhu akarwa hondo kuti arambe achitungamira nyika. Tiri kutsvaka munhu anounza budiriro munyika. Hondo yakatorwiwa kare, zvekuzoti bato reZANU PF ndo rakauya nerusununguko ichokwadi, vakatorwa pavo. Havanzwisiseka kuti nyika tiri kutsvaka munhu akaita sei. Hatitsvaka munhu anorwa izvo, tsvaka munhu anorana ikonomi.
Murisei vashamarari vedu, kuRobert Chapman akazodii? Akakundikana here 20,000? Kweiye komichi akazodii nepati yake? Akaremerwa here ne 20,000? Hanzvuga dzakarema, imari yakawanda. Asi zvinondishamisa zvokuti mapato anopikisa aya anenge atumwa here neZANU PF kuwanda vanhu kuzozara kudaro. Dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chache yekubvisa ZANU PF, dai vese vachiuya kutsipusi pangoita tsipusi neZANU PF, ndo zvinoita kuti tiende mberi. Zvikaramba zvakadai panenge pakaoma. Murisei vashamarari vedu, kuRobert Chapman akazodii? Akakundikana here 20,000? Kweiye komichi akazodii nepati yake? Akaremerwa here ne 20,000? Hanzvuga dzakarema, imari yandavano kuzozara kudaro. Dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chache yekubvisa ZANU PF, dai vese vachiuya kutsipusi pangoita tsipusi neZANU PF, ndo zvinoita kuti tiende mberi. Zvikaramba zvakadai panenge pakaoma.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mumuchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti zvakaitwa nemauto eWagner Group anotungamirirwa nava Yevgeny Prigozhin zvakaratidza kusabatana kwevatungamiri veRussia. Mauto eWagner Group akarwisa Russia achitora nzvimbo dzemauto mumaguta avaipfuura nawo vakananga kuguta guru reRussia. Izvi zvakakonzera kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vambowandiswa kwemaawa mazhinji. Mauto eWagner Group akazotendeuka odzokera kwaakanga abva. VaBlinken vanoti nyaya iyi haisati yapera, vachiti zvakaitwa izvi zvinogona kubetsera Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa. Munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula vanorumbidza vaEmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukupindawo muchirongwa cheSADC Compliance License. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.